mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 14 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Paramende yeAmerica nezuro yakawana mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaine mhosva yekukurudzira vatsigiri vavo kuita zvebongozozo. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589. Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe iri kuzvisvibisa zita rayo nekusunga-sunga vanhu kwairi kuramba ichiita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro manheru paramende yeAmerica yakavhota ikati mutungamiri wenyika vaDonald Trump vane mhosva yekukurudzira vatsigiri vavo kuita zvebongozozo svondo rapfuura pakafa vanhu vashanu. Vamiriri gumi vebato ravaTrump reRepublican Party vakabatana nevamiriri veDemocratic Party vakavhota 232 kwa197 kuti vaTrump vane mhosva. VaTrump vave mutungamiri wekutanga muAmerica akawanikwa aine mhosva kaviri. Dare repamusoro reSenate richatonga vaTrump mushure mokugadzwa pautongi kwavaJoe Biden, avo vachatoreswa mhiko nemusi wechitatu. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kana dare reSenate rikawana vaTrump vaine mhosva, vaTrump vacharambidzwa kukwikwidza musarudzo ipi zvayo kweupenyu hwavo hwese.
Mafambiro azvaita ndiwo kuti kuHouse vaswera zuva rose kumaMP vachitaura vachikwikwidzana vamaRepublican namaDemocrats nenyaya yokuti vape utongo kuna vaTrump vepati yaTrump. VaRepublican vava vachitsika madziro kuti zvokuti tirange vaTrump padanho ratiri rino iri zvinoita kuti tirambe richiparadzanisa nyika nokuona kuti vanhu vakatsamwirana vamapati maviri ava. Asi maDemocrats vava Biden vava vachitsikawo madziro vachiti aiwa tikaregerera vaTrump vanogona kuzviitazve mumazuva mashoma asara iwawo. Kana vakakona kuzviitazve, purezidendi uchazouya makore achateverawo unogonavo kumirira kuti nguva yake isvike papedo nokuti achibva agoita chimwe chinhuzve chinoisa nyika yeAmerica munyakanyaka nokunyadzisa nyika yeAmerica pasi rose. Saka pavhotewa kusvika pasiwa kuti aiwa chirango ngachipuwe vaTrump namaitiro avakaita.
Tichibva panhano iyi, chii chava kuitwa manje, chii choitika?
Saka padanho rino iri zvaakuchinda kuimba yapamusoro yeSenate ndokwazvaakuchienda ikokoko kunoda kuti kuchinovhotewa zvekare. Kana vawana nguva yekuti vagare pasi panguva yasara, nguva pfupi yasara iyi kuti vaBiden vapinde, ndozvasara izvozvezvo.
Kumberi kwamuri kutaura uku, chii chamunotarisira, chii chamunoona sokuti chichaitika?
Chandinoona sokuti chichaitika chinoenderana nokuti nyaya yacho yasvitswa ikoko ikagarirwa pasi ikoko zvariini. Nokuti kana ikasvitswa izvozvi izvi vaBiden vasati vapuwa masimba avo musi wa20, zvinenge zvichireva izvo kuti vepati yavaTrump ndo vakawanda kuSenate. Saka nyaya iyi haisi kuzopfuurira mberi yokuranga vaTrump nokuti vanhu vepati yavaTrump ndo vakawanda kuSenate kuri kuzopfuudzirwa nyaya yoko. Ikamira nyaya iyi ikazoiswa mudare, vaTrump vabva, nokuti chero vabva pachinzvimbo vanongorangwa chete, mhosva imhosva, mhosva hairovi. Saka nyaya iyi ikazopfuudzirwa kuSenate ikazogarirwa pasi after musi wa 20 January wa Biden wava hapo ma wepati ya wa Biden waringa watu wandei waringa wachingo dao chitama chavano wukupati ya wa Trump ya ma Republican kutiva kwanisi namba inodiwa muparamente hiyo yeyo kutiva Trump varangwe siripamtemo webumbiro rumtemo wa Amerika yu mamili ya sakaita hizo sisi
saka parizu no chicha itika kuna wa Trump chinosubisa starawo
pane zakawanda zaitika kuna wa Trump zino sibisa zitara abu wa mupenyu kwa abu ibu wa varimunu waita ma business akawanda wanda na makambani akawanda wanda na wano akawanda wanda makuru na waduku tinuona kuti makambani makuru na maduku na wano makuru na waduku waita business na wu vata atisadu kuwanesu abu ndochi mwishirangu icho chose kare wa Trump wa bani wa wafarwa kukunana Twitter uku kwa vaita ura na masapota avu vachiva vuta zokuita wafaru sinu zinonya tisa zukuri zozoti mkuru wejika uno zingwa paanga achita ura na wanu wake acha mfumizi kuta ura tuzo wuna futi wakuru wakuru wa mwe pati ya wakaita sana Colin Powell wakati ura amu wapati ya wakaita Buddha mpata atinga iti pati inomunu wakaita sowi wangu wakaita sana George Bush wakuru wakambo tunganyika ino waka Buddha wachiva shora sekare saka zunu zinoshore samunu izo zogu tungonzi Oyo na hapo wakagalisa sakati. Ede kutongo kwa wari kuite kwa wari kupomiru kwa mwosa na kuda kuituwa epichi jiko kuku. Sini zinonya zisa sekare. Na kuta handi kukutanga. Ndiyo kwe piri bachingo deru bachingo zisa sara kupomiru kwa mwosa. Kupomiru kwa mwosa hakuna akiku ya yakanachungu wa mkuru wenyika. Unufandila onga ya tino tiroho moti uye.
Awo vange vari nyanzi mwinezo matongi renyika. Muzina fundo Elliot Masocha vari paro nare ku Ohio ne Studio 7. Bazi rezo utano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nevasere 38 nezuro vanhu vanoita chiuru chine gumi nevanomwe 1017 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana maviri ane gumi nemumwe 211 Blawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine makumi matatu nevaviri 132 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi masere nevanomwe 87 vakafa Manicaland ichiteverwawo neMasvingo iyo ine vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa nechirwere ichi kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi maviri nezvina zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevatanhatu 24,256 vapora munyika vachiita zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevasere 13,658 Kwa kusumba kwe mtoriwe na uu, wopo yo chingono, mutevezeri wa sachigaro we MDC Alliance wa Job Sikala, pa mwechete ni mutauriri we MDC Alliance Muzare Fadzai Mahere, wa chipomiro wa mosha ye kuisa zwe manyepo pa dante mtande kana kutipa internet, wa nuongorila zwe matongu renyika vanoti Zimbabwe iri kushanda zwine simba mukusubisa zita rayo mumaziso edzimwe nyika. Vatatu ava vanotarisirwa kumira zvemberi kwedare rezimosva mangwanani anhasi apo zvichemo zvavo zvekupiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo zvichanzwikwa nyanzvi mune zvematongero enyika vajoi mabenge vanoti Zimbabwe yakaremerwa nezvinhu zvizhinji uye vanhu vanoda rubatsiro rwakawanda asi hurumende inoswera ichitatanisana nevanhu pamusoro pekuita tweet paintanet
dambudziko guru riripo nderekuti zviri kusungigwa vanhu vakawanda vanosanganisira vatapi venhau ne vanenge vari mumapato anopikisa. Zvavari kusungirwa zvacho kunyanya-nyanya nyaya yokunzi munhu wakatuita kana kuti nyaya yokunzi munhu wakataura chunhu pasocial media kunyanya-nyanya paTwitter. Inyaya isina kumira zvakanaka, inyaya inosuwisa nekuti zvinoratidza kuti hurumende kana kuti vari kuita mutemo uyu vari kuita basa rokufambisa mutemo uyu, mapurisa navamwe, zvinoratidza kuti havana hanya nenhau yekuti vanhu vane kodzero yekutaura maonero avo, vanhu vane kodzero yekutaura zvavanofunga, yatingati freedom of speech nezvimwe zvakadaro izvozvo izvo, vachisevenzesa nzira dzavada. Nekuti pasi rose zvinotozivikanwa, igaro ziva kuti Twitter nezvimwe zvakadaro zviri mumasocial media ndoo nzira yangovapo yekuti vanhu vagone kunge vachitaura nevamwe kana vachitaura nevamwe pasi rose kana kuti kucommunicate. Zvino izvozvo zvikanzi zvaakusungirwa munhu hazvibudi zvakanaka.
Zviri kuitika izvi zvamuri kutaura munoona sezvinoitei kuZimbabwe senyika?
Hazvipi chimiro chakanaka kunyika, nekuti zvinenge zvichiti kune rumwe rutivi panenge pachitaurwa kunzi Zimbabwe iri open for business, kune rumwe rutivi kunombunyikidzwa kodzero dzavanhu. Zvinoitika izvozvi izvi zvinoratidza kuti zvokwadi hurumende iripo haisati yagadzirira zvakakwana kuti inge ichiita zvose zvinofanira kunge zvichiitwa kana vachida kuti zveupfumi zvifambe zvakanaka. Nekuti vadyari vemari dzavo vanoda kudyara mari dzavo munyika inenge ichinzi iya yatinoti instability, vanenge vada kuzviita munyika yavanenge vachiziva kuti mutemo unosevenzeswa pasina kuti wabuda mbamani. Nekuti vakatarisa vanenge vachiziva kuti rimwe remazuva vangazombaimuka vachinzi mutemo wavapandukira.
Zimbabwe yofamba sei apa vamabhengi?
Zvinoda kuti nyika ive nerunyararo, nyika ive ichitongwa zvakanaka, nyika vanenge vakaiswa kumatare, vanenge vakaiswa kuti vachengetedze mutemo vachizviita vasingatarisi kuti wabuda mbamani. Zvino kana zvose zvongoitika zvichinzi kana uyu achinge abva kubato rinopikisa kana kuti uyu akanga asiri kubato iro, anobva aitwa sokuita sokuti muvengi wenyika, anobva aitwa zvazvo kuti wese wese anoona, kusanganisira nevamwe vanotori muhurumende, vane vachiona kuti zviitwa izvi hazvina kumira zvakanaka. Sita kundongoti dai nyika yanga yatongwa zvakanaka, munhu wese achienzaniswa pamberi pemutemo, kana munhu akapomerwa mhosva aiwaka, munomusunga momuendesa omira pamberi pedare redzimhosva kwechinguva chipfupipfupi, momupa henyu mutongo wekuti ngaatongwe achibva kumba. Nekuti zvimwe zvaakuitwa zvokwadi, kana tichiona sekuti makororo mbavha nevamwe, kusanganisira kana ivo vanonzi vakaita mhaka dzekunzi vanonzi vakaunganidza vanhu panew year's eve, tinotoziva kuti matare anayo kapasiti yekugona kuti kana vakange vapomera munhu mhosva, vanomupa trial date votomuidza, voti vamumisa pamberi pematare odavirza, kana vachimuti vamuakwite, kana vachiti vamutonga vomupa mutongo wake. Kwete zvekunzi munhu anoshunguruzwa zvekunzi worera muchitokisi, worera muchitokisi nyaya yako isati yatongwa. Handifungi kuti zvinhu zvinopa chiedza kana zvinopa chimiro chakanaka bunyika panguva yakadai, onyika iri kutatarika samatatarikiro airi kuita.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaJoey Mabhenge vari paRunhare kuHarare neStudio 7. Tichienda pamhepo, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasina kupindura mibvunzo yatavatumira pamusoro penyaya iyi. Nyanzvi vezveutano Dr. Frank Guni vanoti kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19 munyika huri kukwira, pane kutyira kuti uwandu uhu hunogona kuwedzera zvakanyanya mukupera kwemwedzi uno nekutanga kwakukadzi, kana vanhu vakabata utachiona hwecoronavhairasi munguva yezororo reChristmas negoredzva vakazotanga kurwara nedenda reCOVID-19. Dr. Guni vanoti pakave nekufamba-famba kwevanhu kwakanyanya munguva iyi, izvo zvavanoti zvinogona kunge zvakapinza vanhu vakawanda munjodzi yokubata chirwere ichi. Dr. Guni vanoti veruzhinji havafanira kuratidza kuneta mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi uyevo hurumende inofanira kuwedzera nyaya dzedzidziso padzinepfenyuro nemumapepa nhau. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza Dr. Guni pamusoro peutachiwana hutsva hunonzi hwakawanikwa muSouth Africa nedzimwe nyika.
Iri nyore kuparadzira vanhu vakaitakura zvekare havana havarakidze umboone kukurumidza atingati masigns and symptoms. Zvinoreva kuti vazhinji vakatakura utachiona uhu vanenge vachifamba zvavo vasingarakidze kurwara vachikwanisa kuparadzira utachiona uhu kwenguva yakareba. Ndosaka maakuona kuti vanhu vazhinji vakurwara mazuva vakubatwa neutachiona uhu. Munongonzwa kuti azorwara arwara maawa kana kuti arwara mazuva maviri matatu mana atoshayika. Nekuti by the time yatinozoziya yaanozozivikanwa kuti akatakura utachiona hweCOVID-19 anenge atogara kwenguva yakareba akatakura utachiona zvisiri kuzikanwa naiye asiri kuziva kuti ane utachiona. Ndochekutanga. Chechipiri, nyika yedu yeZimbabwe sezvakangoitawo kuno kuAmerica haina ukwanisiro hwokuita inonzi disease surveillance. Disease surveillance kutsvaga kuti utachiona huri kunyanya kupararira kunzvimbo dzipi. Zvinobatsirei? Zvinotibatsira kuti kana tikaziya kuti utachiona hwakanyanya kuwandira kunzvimbo dzakati, nzvimbo idzodzo dzinodo dzinoiswa muhigh lockdown. Zvoreva kuti vanhu vari munzvimbo idzodzo vanobva vaongororwa vese, motora vane utachiona movaisa kunze kana ivavo vogara muchivamonita vanorwara vorapiwa. Movhara zvakare kuti vanhu vari munharaunda iyoyo vasabude vachienda kune dzimwe nzvimbo nokuti ndo zvinoparadzira utachiona. Movharirawo zvakare vamwe vanhu vari kubva kune dzimwe nzvimbo kuti vasapinda munzvimbo iyoyo nokuti zvakare ndo zvinoparadzira utachiona.
Dr. Guni, tingati here kukwira kwehuwandu kune chekuita nekushanya kana kufambidzana kwakaita vanhu munguva yezoro rekisimusi negoredzva?
Chezvandambotaura, hatisati tatanga kuona utachiona hwakawanda hwakaparadzirwa munguva yeChristmasi negore idzva renew year. Izvozvo tichaona manhamba achikwira musvondo rechitatu kana rechina remwedzi unowandira tichienda musvondo rekutanga nerepiri remwedzi waFebruary. Ndopamuchaona kuti uwandu hwevanhu vane utachiona huchakwira zvakanyanya, yatinoti rapid surging. Nekuti vanhu ivava vakatapurana utachiona panguva yezoro rei havasati vatanga kurwara uye kuratidza kuti vakatakura utachiona. Uchaona zvakare kuti vanhu vachatanga kufa, ndufu dzichawanda zvikuru kwazvo pamwedzi waFebruary tichienda kuna March, zvichiburikidza nevanhu vakabatwa neutachiona panguva yezuro rairo ratinaro iri. Zvese izvi zviri kuitika nokuti hatina kugadzirirwa wakakwana. Uye ndoda kudzokorera kuti vanhu ngavarambei vachiteedzera kurudziro yeutano yekuti vanhu ngavapfekei zvekudzivirira kumeso kana tatinogati maface mask, nekudzivirira miri yavo nemaoko avo magloves, kushamba maoko. Zvese zvinogara zvichitaurwa izvi. Vanhu ngavasaita fatigue, ngavasaita kuneta, uye hurumende inofanira kuvandudza nyaya yepublic health messaging.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, pari zvino muAmerica nhomba yeCOVID-19 iri kubayiwa vana chiremba nevakoti mauto vane makore anodarika 60 nemashanu uye vamwe vagara vaine zvimwe zvirwere zvakaita seshuga, moyo, gomarara nezvimwe. Mumwe akaita urombo rakanaka rekubayiwa nhomba iyi muAmerica ndivazvidzai Ruzvidzo vanogara kuOhio.
Ndakatora chinhanho chekuti ndibayiwe nhomba iyi nokuti ndanga ndine chinangwa chekuti ndizvidzivirire pachirwere chadai kushura. Mukana wacho wakavepo, ndobva ndaturekedza nditoushandisa.
Asi katiri kuona vamwe vachiramba kubayiwa nhomba iyoyi, vamwe vachiteedzera mashoko ari kunzi nenyanzvi ndemanyepo ari kutaurwa paindaneti apa, zvichitaurwa zvana 5G nezvimwe zvakadaro daro zvichitonzi vanhu vanenge vachiswa chip. Munoona sei mashoko aya?
Ichokwadi. Vamwe vari kuramba kuti hazvina chokwadi mukati zvekuti ubayiwe. Ende ndikada kukutaurirai kuti even during our times tichiri vana vadiki ekubayiwa nhomba iyoyi, vamwe vakuru vedu vaitoramba kuti hei usabayiwe nhomba, hei inozoita sei, unozorwara, unoita sei. But maonero andinoita ndeyekuti wakatobayiwa nhomba unenge uchitozvidzivirira. Saka inini ndiripo pakuda kuzvidzivirira kuti kana chiri chirwere chinozondi wana chindi wane ndaka gadzirira saka ini ndaona kuti haaregedza ndibatsirwe
asi kubvira zvamabaiwa iyo nhombai hapana pari kudzimba here
kubvira pandakabaiwa hapana chandiri kunzwa kana zviya zvokunze unozoita dzungu kana ndina kana any side effect yandakanzwa nekuti ndiri kutokunamata kuti ndisawane chirwere chimu 3 days dzacho dzisati dzakwana ndoenda ndonobayiwa saka hapana chandiri kunzwa handina kana problem everything is okay saka zvinhu zvese zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru varuzvidzo nekurudziro yamuri kupawo vamwe kandai henyu shoko renyu rekupedzisira
ndinokurudzira vamwe vanenge vawana mukana wakadai wekuti vabayiwe nhombai please vasahesitate ngavaende vanobayiwa vadzivirire kuspreada kwechirwere ichi saka mazimbabwenzi hama neshamwari ngavaende vanobayiwa ndinokurudzira chaizvo kuti vanhu vabayiwe
vazvidzai ruzvidzo chizvarwa chezimbabwe chinogara muamerica vange vachitaura vari parunhare kuohio nablessing zulu westudio 7 yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
yamastudio 7 makadini vashamarari vedu tinofara nenhau dzamunotipa vasikana nevakomana ini ndoda kutaura pamusoro pevhidhiyo iyo yodai kushungurudzisa vanhu vachienda kumajere vana hopo chimono vana vajobhusikana vanafadzai mahere hazvisi zvevhidhiyo izvi ndezvematongo egwenyika izvi kwoiyo vhidhiyo iyoyi yakashambadzwa navanhu vemdc alliance voga here nokuti vanhu vazhinji vakaishambadza vhidhiyo iyi umwe akadotitaura achiti zvaitika kupi kupi saka vanhu vemdc alliance here haizvi zvinoitwa nezanupiefu hazvina kumbonaka kana ari saiyeyi ungoni nduna uyu mwari vachamutonga nokushungurudza vanhu vemdc alliance kwaari kuita ari kutonga nyaya dzakaane divi raakarerekera ngoni nduna uyu asi rimwe gore zvichamuwana avo hazvo ngarege kudero zvakaipa zvaanoita vhidhiyo yakangoitika iyo zvunhu zvakaitika vanhu vezanupiefu vagara havatendi vanhu venhema havana chokwadi kana chokwadi chavo imamuka sei makwira sei zvimwe zvose dzedzangova nhema
Alo, 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 pastudio, apo, pastudio. Urise vana mukoma jonga. Nana mukoma tanonoka wande. Ndiri kuya nenhaurwa. Nemuchinda yaitaura izvizvo. Tiri kubatsirana neshiredzi chichi kwaShilonga. Unoda rubatsiro. Ngozi vanhu variko kuvanda kuzobviswa. Nyaya kwaShilonga ngavasiyane nayo. Nyaya kwaShilonga ngavasiyane nayo. Chero chiwenga akazvitadza. Ndopakazouya baba vayavo kuzoshayika vaya vachitaura zvavanoda vakazvitadza vakaenda vakandoshayika saka nyaya iyo ngavatosiyana nayo zvachose isu hatidi rubatsiro kana hwana isu tozvirimira pachedu minda yedu yatakasiyirwa nanasekuru vanasekuru 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 vedu madziteteguru saka nhasi kunzi ngatibve nyaya yehombe isu hatidodi rubatsiro kana handisati ndamboona kana purezidendi akambosvika kwaShilonga kunze kwachamisa ega ndowandakaona achipinda pachironga kwete mamwe mapurezidendi asandambomaona apa vari kuuya nokuda minda murungu woda minda ngavandomugovera kwavo ikoko kune minda yakawanda vamugurire minda yavakatorera varungu vamupe iyarimi ndozviripo chete tosangana pa2023 ndopatichaona kungwara kana kupusa ndopamuchaona kuti machangana aya akangwara ndapedza zvangu iri pasouth africa
Hallo jonga nevamwe vese vachamariri vestudio 7 tiri panhau yezvakaitika kuamerica uko mhirishonga yakaitika tiri kuona yakutoshandiswa nemadictators in africa vakutotora vachiti iwo america inosipozviti ndiye vakuru vedemokrasy but right now tiri kuona kuri kuitika futiwo zvinhu zvakangofanana nezvinoitika muafrica therefore vakutoita end up vakutokanganwa kuaddressa maproblems atosangana nawo in africa vakutotarisa zviri kuamerica voti america ndiye inokonzeresa noise muno munyika of which zvito zvinhu zvakasiyana panau ye zvema lockdowns tikusangana nao in this country in Zimbabwe. Ndikuona paine kumbunyikidzwa kwedzero dzevanhu dzakawanda. Zvinova izvo zvinhu zvinofanira kuti zviaddress kwedu kukurumidza. Lockdown hongu hatirambi kuti ingaweko nekuda kwekukwira kuita manumbers ezvecovid, asi pane mabatirwo aifanira kuitwa with a different approach, especially through consultation yema organizations nevanhu vakasiyana-siyana. Zvinova izvo zvinozobatsira kuvanhu, nekuti vanhu havangagoni kugara mumba semakonzo todyei takavharirwa mudzimba. Zvinhu zvimwe zvezvinhu zvaiva kuti zviaddresswe first.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai maziyu enyu paWhatsApp namba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Muna 1993, mushure mekunge zvaonekwa kuti hurumende yeSudan yaidyidzana nevanopfurikidza mwero kusanganisira aive mukuru wechikwata cheAl-Qaeda Osama Bin Laden, America yakabva yaisa nyika iyi pazvirango. Zvirango izvi zvakapa kuti Sudan iite seyakageza negoka munyama, sezvo nyika dzepasi rose dzainge dzisisadyidzane nayo uye vemabhizimisi ekunze vainge vasisaende kunyika iyi. America inenge isingapewo nyika dzayatemera zvirango rubatsiro, uye ichiona kuti mabhanga anokweretesa mari pasi rose akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank haape zvikwereti nyika dzakadai. Izvi ndizvo zvakaitika kuSudan. Nyaya yekutemerwa zvirango iyi yakapa kuti Sudan ikwanise kuendeswa kumatare nehama dzevanhu vainge vaurayiwa nevanopfurikidza mwero ava. Nekuda kwezvirango izvi, matare muAmerica akatura mutongo wekuti Sudan iri pemhuri gumi nenomwe dzakaurayirwa hama pamizinda yeAmerica kuTanzania neKenya muna 1998, uye pakabhombwa imwe ngarava yehondo kuYemen. Muna 2019, vanhu vemuSudan vakapidigura hurumende yavo zvakapa kuti vatungamiri vatsva vabvume kuripa mari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu nemashanu, kana kuti 335 million kuhama dzevanhu vainge vaurayiwa nevanopfurikidza mwero. Muna zvitagore rapera, America yakatenda kubvisa zvirango zvainge zvatemerwa Sudan. Musi wa28 zvitagore rapera zvakare, America yakabva yatanga kugadzirisa waro wekudyidzana nenyika iyi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vakatenda hurumende itsva yeSudan nekusarudza nzira yerunyararo uye kubatana nedzimwe nyika dzepasi rino. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neSudan, uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu.
Dreams kambo kanobva kuna Innocent Utsi weGotha. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Paramende yeAmerica nezuro yakawana mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaine mhosva yokukurudzira vatsigiri vavo kuita zvebongo zvozvo. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589. Dzimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe iri kuzvisvibisa zita nekusunga-sunga vanhu kwairi kuramba ichiita. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanuno Kawande ndili mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.